ipfungwa dzavo. Pfungwa dzavo singati vanhu vakafungawo nyango vangu vafunga dzinoti ware. Vamwe vakafungawo dzezvemuhampengo. Mafungiro avo hapana chakaipa. Chinoita kuti tisadero zvinhu zvese kuti munhu umwe munhu asangoita mapfungwa dzake paangofungira nyika yoenda nedirection yafunga. Ibumbiro remutemo rinonzi Constitution ndorinoti tungamirira. Kuti kana pakaitika maitikiro akadai tinodai, kana pakaitika maitikiro akadai tinodai. Zvino zvavari kutaura zvese izvo hazvisi kuwanikwa mubumbiro remutemo. Bumbiro redinyowani zvaro idzva zvokutoti rakatotarira yatingati modern democracy. Ndokutarisa mamiriro anenge akaita zvinhu ese ese yatinoti every scenario. Yamatarisa ndokubva yati kana zvikadai tinodai, kana zvikadai tinodai, kana zvikadai tinodai. Izvo zvavari kutaura izvizvi hazvimo. Hazviwanikwi. Vana veZimbabwe vana kumbogara vakazviti zvichaitika zvakadai. Saka ngavambofunga futi, ngavadzokere vaverenge mapeji aya, machapter, machapter namavhesi. Kana vawana solution imomo vodzoka tochiita izvozvo.
Vagutu, pfungwa dzenyu pavamwe vari kukurudzira kuti munyika muitwe National Transitional Authority.
Jonga, ndaa ndichiseka hangu zvirotaurwa nemunhu uno wangu nehama yangu naComrade Nick. Achiti ngavadzokorore kuverenga bumbiro romutemo tiite zviri pamutemo. Ndiroda kuti Niki azive kuti zviri kuitika muZimbabwe mazuva ano zvakaoma. Iye zvingangomunetsa kuti azive matamburiro atiri kuita kuno, nokuti iye uriko kumafura mhepo ari kuEngland kuLondon. Saka pamwe zviri kumufambira kuno. Jonga, vana veZimbabwe vatambura, nokuti isu tinombofamba tichisvika kana kumamisha kuya nzvimbo dziya dzingangonzi muchirungu dziri remote mukatikati memareserva, unoona dzimwe mhuri dzinotokuudza kuti ndara masvika panapa tatu ane mazuva matatu kana mana tisina mbori yakana sadza. Zvokuti unototi ukaonekwa wakabata kana wanga wakatakura kachingwa kana bhanzi zvaro, vanoita kutokubvutira nokuda kwezhara. Vana veZimbabwe vari kutambura. Muno maHarare matinogara hedu tichitsvagawo kurarama matinoshanda isu vamwe. Unoti pose pawafamba, ukafamba 2 meters kana 1 meter chaiyo, unotosangana nemuvenda. Unoona pano pane munhu ari kutengesa madomasi, apo pane ari kutengesa majuice card, apo pane ari kutengesa zvimatrinkets, zvimachaja zvemota, mitsvairo, zvakangosiyana siyana. Obva vati vakomana, ndiyo Harare here yatakasvikawo isu tichibva kumareserva kwedu kwaGutuko? Kare yainzi Sunshine City, kuti taitosvoda kufamba tisina kupfeka zvakanaka nokuti yaidadisa. Hurumende chaiyo yaPresident Robert Mugabe neZANU-PF yavo yakundikana. Ukaona kana kutatsurana kwavari kuita, vari kurovana pachavo. Zuro chaiye takavona vari kutaura varipopotedzana.
Ndichakubatai muromo waGutu, nditi kuna vamangwana asi hurumende yeZANU-PF vamangwana iri kuona here kutambura kuri kuita vana veZimbabwe nezviri kutaurwa navaGutu, uye zvii zvairi kuita? Nokuti tinoona kuti vanhu vari kuti kutambura uku kwaane nguva pasina zviri kugadziriswa.
Vanhu vatambura zvechokwadi, hatingarambi. Zviri kutaurwa navaGutu kuti vanhu vari kutambura, ichokwadi vanhu vakutambura. Tingava varevi venhema tikaramba kutambura kwavanhu. Asi chiri kuitika ndechokudaiwo, kwete vaGutu pachavo, but vanhu vano mafungiro akafanana nemukoma wangu vaGutu kana sekuru wangu waGutu, ndo vanoti kana solution yakuda kuitika, kana kukanzi kwakuda kuwanikwa mari dzakati, vanhu vanoti haikona kupa vanhu ivavo mari, haikona kupa vanhu ivavo mari, musapa mari toda kuvabvisa. Zvino imimi mukuti kana maita iyo transitional authority masuspenda constitution, kwezvo zvamuri kuzvinotoreva memuchagoshandisa ipi? Kana mukashandisa constitution takususpenda, takutoita kunge taita kuu. Ndo zvinoita vanhu vanoita kunge taita kuu. Masoja anenge apandukira hurumende vanosuspenda constitution.
vaGutu, muri kutsigira nyaya yeNational Transitional Authority, ndiani wamungafungidzira kuti vanofanira vachiitungamira?
Kuti ndidome kuti ningi nanhingi ngavatungamire, ndinenge ndada kuzvitumadza nekuda kutungamira vana veZimbabwe mafungiro avo kunenge kuri kuresva. Zimbabwe ine vanhu vakachangamuka pfungwa, tine vanhu vane pfungwa dzinopinza dzakateshera kuita reza chaiko. Reza wai. Saka isu toda kungoti nyaya yeTransitional Authority haisiri yokuti taakuita kuu zvataurwa naNiki Bodo, kwete. Haisirizve yekuti taakususpenda constitution, kwete Bodo. Inyaya yokuti tiri kuti vanhu veZimbabwe matamburiro ataita ndeyekuti hurumende iripo iyi, chero ikanzi inoramba iripo hayo, asi yakundikana. Transitional Authority inenge iripo kuti ichiita iyo manage the day to day affairs dzehurumende. ichigadzirisa zvakapanana neatingangotiwo maelectoral reforms kuona kuti kana sarudzo yozoitwa inoitwa zviri pachena zvisina gakava.
Vamangwana, takambonzwawo mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachitaurira vakarwawo nderusununguko kuti kana makati ndisi yechigaro ndinogona kuenda, asi vazosimuka vachitaura zvimwe chete takuona vamwe vatosungwa. Munoti nechiti kwechi?
Statement yamuri kutaura vakandemiri munoigumira parodhi, nokuti mukaitaura yese inoti chii, inopedzisira ichiti tinozodzokera kuvanhu tonzwa kuti vanhu vanoti kudii. Asi katoda zvine order. Mawo veterans kana kuti vakataura zvavakataura vakataura zvavakataura. Iye zvino izvi chatinongozva nechekuti kuZANU PF kwedu uku ndokuva kune nyaya dzeutungamiriri, nokuti tisine tine mutungamiriri kusvika 2018. Mutungamiriri wedu tichamusarudza in 2019, Mwari vachida. Saka ndo zvatakamirira kusarudza mutungamiriri. Izvi zvekuti tisarudze mutungamiriri pakati pakati tine kaitiro kacho kana taakuda kuita. Tinogona kuti 151 members ye Central Committee yedu akati vanoda kuti titangise kunosarudza mutungamiriri tinoita extraordinary congress. Tine nhamba yamaku provincial chairman provincial councils yedu akati ngatisarudze mutungamiriri futi tinoenda tinosarudza mutungamiriri. Izvo zviviri izvo zvatakutaura kana kuti president vakati na secretary for admin vakabvumirana kuti aiwa ngati nze extraordinary congress zvakadai dai tinogona kuita extraordinary congress. Zvese zvandikutaura zvese zvasari zvaitika izvi.
Kuti nokunetsa kuri kuita zvinhu kuondomoka kwaita ikonomi niki kuti tisvike kwose kwavari kutaura kuna 2019 uku dee kuri kuti uri uno muZimbabwe uchiona zviri kuitika matamburiro ari kuita vanhu. Isi tiri kuti transitional authority iyo inotobatsira nokuti pari zvinoka zvakapanana nemunhu uyo anonzi arwarisisa unonzi ukanonokerwa kusvikirwa kutorwa kuti uendeswe kuchipatara neambulensi kana nevane dzimota unokwanisa kutonzi vatozosvika vashayikira muzhira. Zvino ndoo chinhano chasvika nyika yedu ichipikirwa yeZimbabwe. Transitional authority tingangoti muchirungu ndo emergency measure yakuda kuti iitwe, nokuti tikada kumira kusvika ku2018 uko nemaomero ari kuita zvino tinozoona vanhu vofamba vaamaskeretoni nezvara muzhira.